Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 25, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushonga unodzivirira vana vadiki kuti vasabatwe nemalaria unoparurwa kuMalawi, Kenya neGhana pazuva reWorld Malaria Day riri kucherechedzwa nhasi. Kushanya muZimbabwe kwemutungamiri wenyika yeUganda Yoweri Kaguta Museveni kwosimudza mutauro wakanyanya munyika.
Tengo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara. Kuti izvozvo handi ndiende chigara pamba pemunin'ina, nenda tomupawo mutoro. Ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya.
Vanhu vakavhiringidzwa necyclone Idai vokumbira hurumende kuti ivatsigire nekuvawanisawo pekugara sezvo magariro avakaita pari zvino kuchimanimani asina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza chirwere chemalaria kana kuti World Malaria Day. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti zuva ranhasi racherechedzwa panguva iyo sangano iri raparura muAfrica urongwa hwekutanga kudzivirira chirwere ichi pachishandiswa mishonga mitsva. WHO yakasarudza Malawi kuti ive inotanga kushandisa mushonga wekudzivirira chirwere ichi pamwe nenyika dzinoti Kenya neGhana sezvo nyika idzi dziine uwandu huri pamusorosoro hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Chirongwa chaparurwa ichi chichadzivirira vana 300,000 ezviuru kuti vasabatwe nemalaria uye zviuru 420 vari vana vemuMalawi chete. Tine hurombo, mushonga wekudzivirira malaria uri kutanga kupiwa vana kusvika pamakore maviri munyika nhatu idzi. Dingindira regore rino rinoti kuti pasave neanobatwa nechirwere chemalaria zvinotanga neni kana kuti zero malaria starts with me. WHO inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni 210 vakabatwa nechirwere chemalaria muna 2017 zvichienzaniswa nemamiriyoni 230,000 vakabatwa nechirwere ichi muna 2010. Zimbabwe inoti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi hwaderera nezvikamu 60 kubva muzana, asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumaNicaland. Sangano reWHO rinotiwo vanhu vanosvika zvikamu 50 kubva muzana vari munjodzi yekubatwa nemalaria. Gore rapera vanhu 120 vakafa nechirwere ichi muZimbabwe zvichienzaniswa nevanhu 550 vakafa muna 2017. Asi vanhu zviuru 50 vakabatwa nechirwere ichi kumaNicaland kubva munandira, zvichireva kuti munzvimbo iyi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakura nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Nyanzvi nyadze zveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zvekurwiswa kwechirwere chemalaria munyika yose, Dr. Joseph Mbiri Kunashe, kuti tinzwe zviri kuitika.
Malaria iri pa-peak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May. Ndonguva tinowana mvura yakawanda and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March gore rino takawirwa necyclone rinoita kuti manyika zhinji ikaaffecta part of Mashonaland and East, part of Mashingo and a little bit also in Midlands. We had effects, but the huge impact yakasanganwa nayo kuchimanimani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kupanjika kwedzimba. Dzimba dzinova ndodzatanga takafiricha mushonga wokudzivirira chirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanikaland vane dzimba dzakapanjika vese vasara vari panhene, havana protection nevakanga tichitarisa kuwana kumadziro akafiritwa. So nokudaro vari kurumwa neumuti unowanikwa achirumwa neumuti wakawanda. Iwowo umuti huri kubva hwawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda. Iri kuwana uri kubva hwawana pekuberekera pakawanda nekuti mvura iri kujenga yakawanda. Segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takasanda pano chiri nawo mapartners ikoko tikaisa mamosquito net kudzivirira chirwere kuvanhu vanenge vari matende navaa kugara matemperature shelters including maschools. Saka takavapa mamosquito net tikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzina dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara.
Saka vanhu vangazvidzivirire sei kuchirwere ichi? Pane zvimwe here zvavangakwanisa kuita?
Hongu, vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana kubvazuva roira kusvika kumambakwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha, kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatichitaura ayaya ngavashandise. Vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net banho rewayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakatatisika, vamwe vari kuvaka tirikubva takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifiritwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanhu kana kubvaremuta. Ndo madzivirira avangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kuziva zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune zveutano, kune vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara, vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemarari.
Munhu angazive sei kuti anenge akubatwa nechirwere ichi?
Kana kuti uine malaria unopindwa nechando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisa kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti hangisiriwo zvakanaka achigara munzvimbo idzodzo dzatataura dzine dziri kumabhodha edu, madhisitrikti ari kubvira nemabhodha anaManicaland, Mashonaland East, maCentral, maWest, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nemalaria inge iri mumasvingo. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa.
Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoona nezvezvirongwa zvekurwisa chirwere chemalaria munyika yose vanga vari parunare kwaMutare. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni vapinda munyika masikati ano vakatambirwa panhandare yendege nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMuseveni ndivo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo urongwa weZimbabwe International Trade Fair uri kuitirwa muBulawayo. Manheru ano vari kuitirwa mabiko kuState House nenguva dzesere kana kuti na8 pm. vasimuka kuUganda vamuseveni vasungisa mumwe ari kuda kuvakwikwidza musarudzo dzemuna 2021 vaRobert Kyagulanyi vanova muimbi vachizivikanwa nezita rekuti Bobby Wine. VaWine vakakomberedzwa pamba pavo nemapurisa uye havasi kubvumidzwa kubuda. VaMuseveni vakavandudzawo bumbiro remitemo yenyika yavo kuti varambe vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vainge vasvika makore avainzi vaende pamuchikandigere. VaMuseveni vari kushorwa zvikuru nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaChamisa vakashora VaMuseveni pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare neZuro.
Tataura kuti isona museveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobby Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika. Vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. VaMuseveni vagarisa mumasimba, VaMuseveni vari kudzvinyirira vanopikisa, vari kudzvinyirira vari mumapato vanoda zvekuza ruzhinji. Kusunga nokutsikinyidza kwakadaro hasi kutifadza izvozvo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakaita neZuro nevatori venhau muHarare. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANUPF vaKindness Paradza vanoti VaMuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake, nekudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vekune dzimwe nyika. Mukuziya nezvorwendo rwavamuseveni, tabata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe paamire hurumende.
Vanonotandirwa kuairport nemukuru wenyika vedu President Emmerson Mnangagwa kuitira vachaitirwa bhangeti rekugamuchirwa kustate house kuHarare zvichatanga kuma8.
Saka vanozoenda rini kuBulawayo?
KuBulawayo vanenge vari kuMangwana kusi.
Asi tambonzwa vamwe vaMangwana vachichema-chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo vaMuseveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko.
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda. Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete, asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vemuUganda. Saka zvokuti kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisinei nokuvaka ukama navanhu veUganda. Torega kudyidzana nekuti nenyika dziri muno muAfrica, nokuti kune vanhu vari kutaura kuti zvakati zvakati. Torega here kudyidzana nedzimwe nyika dziri pasi panapa, nokuti kune vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo. Aiwa, isusu hatidi vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzomunyika yedu, asiwo hatipindirewo mupolitics dzenyika dzavamwe. Chatinoita kuvaka ukama nenyika dzakasiyana-siyana.
Topedzisira nekuti iyo ZITF yakakosha zvakadii?
Yakakosha nokuti ndiyo watingati musika watinoona zviri muno munyika. Matinoti tikasvika pastendi ngati tiyedi isusu muchida kutibvunza kuti komaukisei nedigitalization. Tinokuudzai kuti haiye zvinezvi muri kuona setup box yatakaisa apa here ndo ratava kuda kulaunch. Kana tikarilaunch chichi chande chiitika, muri kuona machannel aya anenge achibuda akadai 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 akadai. Mataapo taakusangana chibvunza namibvunzo chipindurana. Saka kwese kwamunenge muchienda pamastendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe zvamusingatozivi. Munoona masekitara muno kufunga kuti mashewo aya mune zvakawanda zviri kuitika. Trade fair ndo musika wacho wamunozozviona pazvaiswa pajekerere kunzi uyai muone muite kudya kwameshoko.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chinotevera tichazeya zvakare kushanya kwavamuseveni kuZimbabwe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhumwa yeAmerica iri muhurukuro nechikwata cheTaliban muAfghanistan vaZalmay Khalilzad vanoti mindiro panyaya yekuderedza kuva kwevanhu iri paku chengetedza chibvumirano cherunyararo. Sangano re United Nations rakaburitsa nezuro gwaro rinoratidza kuti vanhuwo zvavo vemuAfghanistan vakawanda vakaurayiwa mwedzi mitatu yekutanga kwa 2019 zvichikonzerwa nemauto emuAmerica achishanda nemauto emuAfghanistan zvichienzaniswa nevanhu vakaurayiwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kuti vakaudza vaive gweta remuzinda wavo vaDonald McGain kuti vadzinge vaRobert Mueller kuitira kuti kuferefetwa kwechikwata chavaTrump kana kuti vaivatungamira vachivabatsira munguva yesarudzo chakadyidzana neRussia here muna 2016 kusaenderera mberi. Nyaya yekuuya kwemutungamiri wenyika weUganda vaYoweri Taguta Museveni kuzovhura zviri pamutemo urongwa weZITF kuri kuramba kuchikonzera mutauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vanoti vaMuseveni nenyaya dzavo dzavanopomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu kunyika kwavo vave kusvibisa urongwa hwekutengeserana uhu. Asi vamwe vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANUPF vanoti vaMuseveni vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevanhu vanoda kusvibisa zita reZimbabwe nezvirongwa zvekutengeserana muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru mubato reMDC, Senator Douglas Monzora, uye nhengo yeZANUPF inomirira makonde mudare reparamende, vari sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaKindness Paradza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaParadza.
Ameno vari kuchema-chemaka, vaMuseveni ndipurezidendi weUganda, ende vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamonzora munoonawo sei nyaya vaMuseveni?
Vateereri edu angada kuziva kuti vaMuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba, akashandisa pfuti, akashandisa hondo kuti apinde mupower achibvisa umwe mutungamiri munhu mutema. VaMuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower. Varoda kuzvipa temu dzakangowanda wanda, pakasvika paterm limit vanozviisira imwe temu zve. Iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. VaMuseveni vakuchinja zvinhu izvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa stereki. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinodyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nemadictator. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nevanhu vanombunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. VaMuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi. Kune vanonzwa Bob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari muJericho zvinezvi. Asi vaMuseveni vari kufamba vachiuya kuno chii chatinodzidza kuna naMuseveni
vaParadza.
Okay, all right. Regai ndivakorekte vaMonzora. VaMuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedictator yanga aripo ainzi Dlamini. Vakapinda 1986 handidi. Ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania. Vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota yakai chiri OAU mazuva iwani. Saka handioni chakaipa, ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu muUganda, ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa, uyu munhu akaipa. Ivo vanga vachiteera constitution yavo yekuUganda, vari kuteera zvinoita zvinoda kodzere constitution yavo. Saka isu kana kuti vaMonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafanira dzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita. Ende iye zvino havana dambudziko. VaMuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU iye zvino, ende hapana dambudziko ratinaro neZimbabwe, hatirwisani navo. Ende tiri tese mukomesa, tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza navo zvakanaka. Ende SADC zvino neEast Africa neCOMESA zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa. Ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda ikonomi yeBurundi dziri kubudirira ikokoko ndo vari kuma Great Lakes saka tine zvatinofana kutodzidzawo kubva kwavari ikoko.
Vamonzora.
Masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vaMuseveni. Masimba anotorwa nekuvhoterwa. VaMuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kuita vaparadza. Aiwa, vaMuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisimba papower ivo. Saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari. Vane corruption inotyisa. Mahotera ese muUganda ane zita ravo ndeavo. Upfumi hwese huri muUganda ndewavo. Nemwana wavo anonzi General Kane Rugaba mukuru mukuru weArmy muUganda mwana wawo. Saka munhu ane uori huri pachena watisingakwanisi kudzidza pahuri. Zviri kutaurwa navaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika. Kwete kubudirira kuri kuiti kunoitika kunouya nedemokrasi.
Vaparadza, tichipeta chirongwa chedu.
Inini ndinoshaya munoziva vaMonzora unonza vachiti Kagame munhu akanaka zvino. Asi vaKagame vakatora nyika sei? Ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navaMuseveni? Haina. SADC ine dambudziko here navaMuseveni? Haina. Zimbabwe ine dambudziko here navaMuseveni? Haina. United Nations ine dambudziko here navaMuseveni? Haina. Izvo zvavari kutaura kuti kune opposition akasungwa ari mujeri kana munhu apara mhosva. Mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanhi. Ndo zvakaitika. Saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwa vaMuseveni musasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira. Tinenge tingaita izvozvo here?
Petai chirongwa vaMonzora.
Vane nyaya yokuti mukuru mukuru weArmy mwana wavo. Saka munhu ane tsika
dzeMonzora.
Musada kungoinifedha zvese zvese neparedio. Musa invedha nguva yangu vaparadza.
Trump mwana wake mukowasha wake vanosedza muwhite house one. Chaipa chii? Hindi hamusingati Trump ari kukanganidza.
Ndochipindura hangu here?
Pindura.
Ndati ini Museveni uyu mwana wake ndiye waakaita komanda weArmy yake uori ihwo. Tiri kuti izvozvo zviri wrong. Hatina kumboti zvaitwa naTrump zvakanaka isu. Tati izvozvo zviri wrong. Tati kuuraya vanhu munyika mako kuri wrong. Tati kutaura zvakare paredio nguva isisiri yako zviri wrong zvakare.
Munyori mukuru mubato reMDC Senator Douglas Monzora vachitaura vari varunare muHarare. Mazwa zvakare kubva kuna vaKindness Paradza nengo yeZANU-PF inomirira Makonde mudare reParamende vachitaura vari parunare vari muNorton. Vanhu vakawanda vakawirwa nedambudziko remafashamu dutu mpengo recyclone Idai kumaNicaland vanoti vanoda kutamiswa nechimbi-chimbi kubva mumakamba avari kugara vachiendeswa kunzvimbo dzinokodzera kuitira kuti vatange upenyu hutsva. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vakasangana nenjodzi yecyclone Idai mwedzi wapfuura iyo yakauraya mazana nemazana evanhu munzvimbo yekuChimanimani neChipinge uye misha yavo nezvimwe zvivakwa zvikasara zvaparadzwa. Vanhu ava vanoti vari kugara mumatende, muzvikoro nedzimwe nzvimbo dzavanoti hadzina kufaranuka. Mumwe wevanhu ava vari kuda kuti vabve paNgangu Primary School ndiye amai Eliza Mutsveta. Avo vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira kuti vatange upenyu hutsva husina zvinetswa zvavari kusangana nazvo pari zvino.
Taingokurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara nokuti izvozvo handiti ndiende chigara pamba pemunin'ina nenda tomupawo mutoro. Ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya nokuti ndatakatorima zvokurima zvezvi. Infact ini ndachibage ndanitori nacho nokuti ndandakadiridza ndandine mvura ndandaka ndinacho. Saka takangosara tiri pazero, hatina kana chatakakwanisa kubuda nacho.
Mumwe wevanhu ava vaPatrick Mbaimbai vanoti vari kuda kuti vapiwe pekugara vega nemhuri yavo uye kana rubatsiro rwuchuya rwusvikire pavanenge vagere vegane mhuri yavo.
Kuti vanhu vari kuda mastendi, vari kuti denu tingapuwa mastendi edu etinozozviplanira kuwaka dzimba dzedu, po ndipo panofanira kuiswa tende yokuti aone kuplana ari, kwete kuunganidzwa pachinzvimbo apo paari kuwaisira. Tiri kuda izvozvo.
Nhengo yeMDC kungangu vaFred Dziwande vanoti vanhu vakawanda vari kuda kutamiswa kuitira kuti vagare munzvimbo dzisina njodzi nemafashamo emvura.
Ndaikumbirisa kudai vanhu ivo vaikwanisa kuti vabviswe vambonotsvagirwa kune imwe nzvimbo yekuti vakwanise kunogara ikoko sehurumende zvikumidzwe kuitwa, nekuti mvura ikangouya futi kana isina kuwanda kana shoma shoma, vanhu vakasara imo futi vanokwanisa kuti vatakurwe neimwe mvura. Saka naizvozvo taikumbisa hurumende yedu rubatsiro rukurumidze kusvika kuvanhu nekuvabvisa munzvimbo idzodzo kuti vaone kumwe kwokunogara.
Gurukota rinomirira dunhu reManicaland, amai Ellen Gwaradzimba, vanoti hurumende ine urongwa hwekutamisa mhuri dzakasara kuchimanimani vachidzendesa kumwe, asi vanoti izvi zvichatora nguva sezvo paine zvimwe zvinoda kutanga zvaitwa, izvo zvinosanganisira kutsvaga nzvimbo yakakodzera. Mambo wenzvimbo iyi, Mambo Musha, vanoti zvakaitika kudunhu ravo zvinoda kutsvagurudzwa pachivanhu kuitira kuti vazive chikonzero chenjodzi iyi, sezvo vachifungidzira kuti zvine chivanhu mukati. Vanoti ivo nemamwe madzishe ekwaMutambara, Chipinge neBuyera vachagara pasi kuti vatsvage masvikiro ekududzira zvingange zviri zvakakonzeresa njodzi idzi.
Ndipo petumbo tanga tanzvera kumasvikiro akasiyana siyana kuti chinji chogoranga chakakonzesa chiitiko chakadai kana kusi kufara kwekuti asati azwa tiri kuti pana vasi kufara, asi pamwe petichazosanganisa masvikiro ese tokwanisa kuona kuti dambudziko konzero chaiho chaicho ndezvipi, asi ikozvo tichimbori papari stechi yekuona kuti chii chetingaita uye chii chakanyanya kukonzesa chiitiko ichi.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dutu mupengo iri nemafashamo emvura zvakakonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Asi Mambo Musha vanoti pane chivanhu chakaitika chinofanirwa kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 kuChimanimani, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Murikutaura na Tinashe Nyakuka.
Aiwa, kwakadiko kwamuruko? Muri kupi mukoma?
Ku Florida muno mu United States of America. Maonero angu ndeyekuti to be prepared kuri nani pane kutibatwe tiri unprepared. Zvatakaitwa last time kuti cyclone Idai yakanga yatozikanwa kuti chauya. Nematetenzi ayo kuti chafamba sei yakanga po bhati vanhu vakangozvitora for granted. Saka I think even ipapa patoita a slightest chance yekuti this cyclone inogona kusvika muZimbabwe, so I think ma areas acho ari marked ngaachitotanga kuitwa maevaluation, vanhu vabviswe munzvimbo idzodzo nezvipfuwo, nekuti panoitika zvinhu zvakadaro vanhu vanorasikirwa nezvipfuwo, vanorasikirwa nechi nemaproperties vanorasikirwa. Saka pakatanga kuitwa maevaluations ezvipfuwo, malivestocks evanhu nevanhu vachibviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo, kana zvisinawo kuitika it's fine, asi kana zvaitikawo the better kuti pane padona dzimba pakapwanyika matv but vanhu vakararama.
Mukoma Humphrey muripo here apo?
No, makadini zvenyu sisi?
Aiwa, ndiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Ndini ndiri kuBloemfontein.
Ehe, taurai tini.
South Africa uko. Kungoti ndanga ndichida kutaura nezvegwaro iri riri kuda kuparurwa iri muSouth.
Taurai tinzwi.
Ya, ndichiona iri gwaro reRainbow richinzi Posa iri, ndinoona pariri hapana chisatisa tichachinja pariri. Asi kungoti zvinhu zvaratidza pachena kuti vamunangagwa havana chavachinja kubva hapana vamugara vangodzokera pazvinhu zvimwe chete izvozvo zvakange zvakange zviripo kare. Chinhu chavangochinja zita chete, zvavangofanana nokuti vangoisa rimwe zita pane chinhu chakanga chagara chiripo kare.
Tinotenda zvikuru Marvelous nevatereri vose vanga vachipa pfungwa dzavo. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera rikaititarise musoro yenhau zvakare tichikuyeuchidzaiwo vateereri kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukurwisa dambudziko rechirwere chemalaria. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp yedu inoti 001202465-0318. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichikusiyai imi nantungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtuazo mwuse ola mwela emweni ngenja bulongo lesine mtlazima shumi mabili la nsanu kumabasa 2019 nguntunga milinko ma enda benizetu la mtla nje
kwa kwe cyclone le nga kwe nzuki visi ya manu ama tridi lapa kwa uvele mwela ama tridi kwa jali zikate sasu kangile lukuta haika chese kwe kusika kunga chincha kube ukuthi isikhathe lezo sekulamali lapho kungaba le malaria ezamemetheki singkhuhlane oqhuqo imalaria
leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane oqhuqo ele World Malaria Day namuhla ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilomkhuhlane
singaselako konke lokhu besilako sesidinga ngathi ama records asikwazi ukuthi umuntu manje ngokumenza ukuthina esibhadala phela uza sibhadala njani thina asila ama records ukuthi saka saluza konke ukuza sila nga futhi siyakudinga saloku ukuthi uhambe edinga iarmy eyayikhona ngale
abathi intwa ngumbuqazwe wekukura wonde bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu obulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane oqhuqho ele World Malaria Day ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcweti kwezempilakahle zithi amachibi achiywa ilelizulu ngabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sichayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele incwadi kwezempila kahle uDokotela Elophisibanda.
Ke umkhuhlane oshuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamanyane ama-mosquitoes. Ama mosquitoes they want ahlale lapho kulamanzi khona. So ubuya kwecyclone le ngesikhathi ebuye ngaso ingakwenza ukuthi bithi amanzi amachibi lapha kwavele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekomile sekusebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho kungaba le malaria ezamemetheki singkhuhlane oqhuqho imalaria. Mosquito ihlala kuhle kulo altitude indawo ezinjenge Harare phezulu kodinga zinjenge Victoria Falls, eBinga, eChibanimani lapho kulezo idayi khona ilo law belt. Lapho kungani ku law kulapho edayilekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma higher altitude njenge high belt nale esuke Harare sethu segwedu simizile kwekho. Kayivamanga ngenxa ye altitude akuthi ukuthi kusebaphandleni kumbe kuse madorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
Kunzima ukuthi ngitsho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe-Ministry of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka. Izizathu zakhona ziningi. But okunye okuba khona ikusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda. Kuyanceda. Kuyokhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjani. Asiko ukuthi lo nyaka kungcono kula last year. Lo nyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ikusebenzisa ama-treated bed nets. Kwenzela ukuthi nxa iminyane le ingaifuna ukubahlasela yehlule ukungena. Njalo ama-bedness la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital lama-district hospital. Ukwenzela ukuthi udaba lwakhona nxa lukhona ikuzivikela ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspraya. Eseyaspraya ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bebe le mithi yokuspraya. Ezindlini. Ngale isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokusipreya sesendlini. Lesi sikhathi esamanzi layiso esingani siphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda, incwethi wezempilakahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje. Lapho somabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America, lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathe bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani.
lokhu kuvele emhlanganweni wabe commission yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezijiyeneyo zempilo wenzelwe eGwanda. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi laloba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga, kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe bhetsa inkomo zazidlana uboya kodwa linoto yathabalala ngomnyaka ka-1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegukrawundi. Ngakho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babelenkomo eziningi.
Baba umuntu wele nkomo zakhe ezeneleyo zisiyenile lati ngo-84 sabaleka ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilakho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilakho sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ma-records ukuthi sake saluza konke kuzasilakho? Nxa futhi siyakudinga salokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo linabantwana abaza kufa bengazoyise.
Okwakibo lakho kuyamlandela phela, avuke umntwana lana selokwakibo. Mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele, babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi, wayengubani, wayenjani, ngizakhuluma ngithini, njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngqabuto Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena uzolaba ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kanti ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni, kwakujongweni? Kanti uma yenza vele yena ngubani? Uma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi. Kanti kungani lokhu libhoda ndawonje ukuthi elinyathele izithunzi?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe likomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChambakwa leDumbuthena ziphume zazakale bese sibuya ke ebantwini sizwe ukuthi siyangaphi, ngoba lokho esiyakwakhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la amaripoti amakhomishini abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust, uthi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugrawundi kuzamele batheziswe.
After esoku-investigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator nansi liyayazi engxenye ubos or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers yini, lilamandla okuthi umuntu lona limdumele limbophe ayefelejele kumbe ayedilikelwa lijele yini.
Umnumzana Bhizo Ncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uduZulu weZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabwe nje kuyini esesingakwenza kathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili, ngoba singala sikhombana ngeminwe. Akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo Naro okhokhela le-commission oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumuthena lo Chambakwa ibonakali namhlanje ujikile ethi basafake isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphatha amandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister. Application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna siloku simelele.
UNaro ubike njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo, wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngakhohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona okwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owemalaria. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kula kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMuslim edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bose abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda uMnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa, yena othi uMseveni ungumbusi omubi. UMseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe uMongameli Museveni usola njalo ngaba amabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana, ikakhulu umeli wedale lephalamende uMnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni, yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla uMnumzana Believe Gawule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela, kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngodlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Mseveri kutshengisa ukuthi uMnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uZulu wazo kabuhlungu.
Babu Gawule, uyamuzwa uyakhuluma ubaba uSibanda?
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa-ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye, kodwa-ke asikhangeleni phela lapho sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona ngingathi ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke ndiyathi abanye bakhona ababengaqhedakali kodwa asikhangele impela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalepilanga kusolakala ukuthi hhayi kathi esungumongameli welizwe le-Uganda kodwa okuyo izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unqosiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amazwe eku-Afrika ensendeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle yikho sikukhangela yikho sikuqinisayo kakhulu njengohulumente we-ZANU PF
uyori Museveni usuke eZimbabwe khathesi akulaminyaka esuke kwele Zimbabwe angazi ukuthi ubudlelwano obulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Afrika lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi utshana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akunale nto enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngiyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe ngoba phela uyona Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala kutshengisa ukuthi vele layo uyona Museveni uselabangane abalutshwane ngakho akalato enhle angasilethela yena noma bangasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo babo uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli siyakutshela manje ukuthi into ezenzakalezi kazisindawo uthanda ukubona ngomopho
Baba Gawule kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba
bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwawo kuyathiyana ngiyavuma konoko kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenzeni ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu ocina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalese ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babesngani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile it's like uyoweni Museveni ongamiva ita namhlanje eSouth Africa khona ngale mbijana njenge-Afrika siyasalela sile muva kodwa ke siyabeloku sihamba mbijana siloku sihamba mbijana sikhona singathe sipendane sithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke
kuyigqibe ngamafitshane dokotela
ngiyakuzwa ubaba uGawula udubo lukhona ngalokuthi iUganda ila business zayiletha kwale Zimbabwe udubo lukhona ngokuthi iZimbabwe international trade fair ngayilani lokuthi sizama ukunceda upresident uyona Museveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho
kuyigqibe la ngamafitshane baba uGawula
mthetho ngifithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi-Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenzeni ndawonye njengesizwe se-Afrika singaphumelela siye phambili
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxe ndawonye lo dokotela Nkululeko Sibanda we-MDC
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kilohertz kwi-shortwave.
Bayakala. Uhulumende wele bilitane isesidla amalanga abiyevalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ezancitsha amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwe ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube labantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo, abangifakela yona, la my fellow victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kulama Zimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya ngaphambi kokungihudula kuphela bangingenisa, khonapho bangingenisa emuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Usibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamtshina.
So sithe sifike eHarare bayehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama-authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle kwaba basebeqeda lapho baphendula. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa kumele nge toilet kumele mphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuya bangasela muntu, abantu abasebenza lapho babe bengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama champions ama human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Unzima madoda, kodwa hayi, uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Neriyane Shamba owenhlanganiso emela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu eZimbabwe, hayi bakithi, hayi akwenziwa lokho. Bathi balama human rights. Ama human rights anjani? Okuthini ama human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ngokuxabana nomama omntwana esasisonke kweminyaka engu-10 agcine embokisa ngayejele. Aphuma lapho ngasebefikini banthathele i-status kodwa-ke lapho abathi bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangela maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele iStudio 7 eHeathrow Airport, igama lami nguEzra Chisaspanda.
I'm gonna say,
ngisona isidakwa ngihlutshwa nje yikoma ingoma kamampintsha ihamba lo Pepsi bese igqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.